Yarezi takango kura nazvo zvirateriwana zvinhu zvataindwa zvichirovera pamoyo nyangwe pataindwa manzvijirira chaipo chaipo taindwa mwoyo uchigutswa kuzopinda mudzimba dzekutsikisira nekubikira mumhanzi makanga mamuna 2014
vabereki venyu vakatambirana nezvemagitare izvere
panyaya yemumhanzi vabereki havana kuzvigamuchira nyore ende hazvina kugamuchirika nyore nokuti sevabereki vane zvavanenge vachishuvira kuti isu sevana vavo dai taitawo asi isuwo sevana vacho tine zvine zvichidokwairirwa nyaya saka nguva zhinji munoona kuti vanodzakapoita kakusadi kakusawirirana
ko vanhuwo zvavo vari kutiwo nemimhanzi yamuri kurova i
regai nditi mhanzi yedu vanhu vari kuigamuchira zvakanaka ndingati kubvira pachimbo chekutanga chaicho chaicho takagamuchira makomenti akati wandei zvekuti pamwe pacho waitozodzoka wotodhaota kutoti vanhu ava vachiri kungokomenda mhanzi yangu here kana kuti vane mumwe muimbi wavari kutaura
iwo matambudziko amunosangana nawo ndeapi
zvimhingamupinyi tinazvo zvakati wandei tinoona kuti vacho vanoti vanomiririra kodzero dzevaimbi nekodzero dzemimhanzi vanoita sekuti vanozoda kuapiya kana kuti kushanda kana munhu achinge aane zita kuti zirikanwei zvakanyanya havakwanisi kumira nevane mazita maduku asi muimbi wese angava mukuru kana mudiki anodawo vanomuchengetedzera kodzero dzemhanzi yake panyaya dzekurira kumhepo idambudziko huru ratinosangana naro hatisinyore ende unoita nzira dzese kuzama mazano ese nezvinotarisirwa kuti unge uchiita unenge vaita zvese vapedza asi zvakadaro unotozongoona kuti hapana chiri kudii chiri kufamba
ko vari kufarirawo mumhanzi yenyu vanoda kukukokaiwo kumashowo kana kukubataiwo vanoda kutaura nemi nekutsvaga zvizhinji kwamuri vanokuwana ikopi
vanoda kutibata vakasununguka kutibata pawhatsapp platform yedu +26378570517 kana kutibata pafacebook Facebook page yedu Tsikwazi News kana kutibata paInstagram @elbanashe Tsikwazi
mashoko amunoda kusiyirawo vateereri venyu ndeyekuti kudii
mashoko andingangoda kusiyira vatsigiri vedu ndeyekuti tinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu munomira nesu nguva zhinji ende ndimi munoita tirambe tichishanda
taimboda kutungamidza sekuru kumberiyo ndokuzungudana nevarume Thank you.
Thank you.